Vashtaura pakuparurwa kwaitwa musika weVictoria Falls Stock Exchange kuVictoria Falls, gurukota rinoona nezvemaindustry pamwe nekutengeserana amaiseka inzenza, vati nyika iri kuburitsa mari yakawanda zvikuru kutenga zvinhu zvinogadzirwa nesimbi kubva kunze kwenyika.
Pari zvino tiri kutenga zvinhu kunze kwenyika zvatinokwanisa kugadzira muno. Hatizive kuti zvakafamba sei. Semuenzaniso, tiri kutenga zvinhu zvinogadzirwa nesimbi kubva kunze kwenyika zvinosvika 1.1 billion pagore, asi tiine iron ore yakawandisa munyika.
Amai Nzenza vati hurumende iri kutora matanho akasimba kuti kambani yeZisco Steel ichitanga kushanda, zvavati zvinopa kuti Zimbabwe isaburitse mari yakawanda.
So the point I want to make is that we are going to be producing our own steel. We will resuscitate Zisco Steel.
Zvandiri kuedza kutaura pano ndezvekuti tichazenge tichigadzira simbi dzedu muno, saka tichavandudza kambani yeZisco Steel.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika husimukire, hurumende inofanira kuona kuti maindustry mazhinji avhurwa.
Hapana kana netarisire kuti pasi pehurumende yeZanu PF pangasimuka kana chinhu, pane industry kana imwe ingavhura, nekuti zvese kana chida kuvhura varinga vachida zvoko muhumwe papo. Saka vanhu vese chiota kuti maindustry avhure kunge titori nehurumende yevanhu. Tine hurumende inoita zvinhu zvido zvevanhu kunyanya. Saka chikuru chikuru kuti ikonomi ifambe, tofanira kugadzisa nyaya dzematongerwo enyika, nyaya dzekuti zvinhu zviri kufamba sei munyika. Zvinoitwa nehurumende inenge iri hurumende yevanhu, hurumende inenge yakasarudzwa nevanhu. Ndiyo inoita urongwa hwakanaka hwenyika kuti ifambe mberi. Zvinozikanwa Zisco Steel iyo yamunotaura nezvayo yakapondwa pondwa nezanu, ikada kumutsiridzwa paya vakaita futi zvinorova zvaiita kuti Zisco Steel yacho itadze futi kusimuka.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti maindustry mazhinji ayo akavharwa nekuoma kwezveupfumi munyika anokwanisa kuvhura chete kana hurumende ikasapota ichingochinja-chinja mirau inobata mafambisirwo anoitwa mabhizimusi, uye pakave nekugadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi hwenyika. Zvichakadai, gurukota rezvemari vaMutulincuve vaudza vanhu vanga vari pakuparurwa kweVictoria Falls Stock Exchange kuVictoria Falls kwakare kuti kuparura kwavaita musika uyu kuchaita kuti vema kambani yekunze vanoda kusima mari dzavo munyika vasime vakasununguka, zvichaita kuti nyika iwanewo mari yekunze. VaNcuve vati musika uyu uchatanga nekutengesa masheya ekambani yeSidco International kutanga nemuvhuro. Mimwe misika yakaita seveVictoria Falls Stock Exchange waparurwa nhasi uyu iri kunyika dzakaita seIreland, Luxembourg, The Caribbean, Singapore, Hong Kong, pamwe neMauritius. Kuparurwa kwemusika weVictoria Falls Stock Exchange kuchaita kuti vemakambani ekunze vakwanisewo kuzotengesa kana kutenga masheya pamusika uyu, izvo zvanga zvisingakwanisike kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange uyo unoshandisa mari yemuZimbabwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.